They always say, Murudo, Munoda kure mekezana, putevira kudana na, pamwene kusimbi sana. Ajidi kuratitana masimba, mari wakatumarudo pasipane, kutitiguru chenge, tatore mekezana, saka kumipa.
I'm thinking Nagushika kusasa, cause honestly I'm thinking. Kutupese pandovura muromo, I'm annoying. Kusama kwa unu ita
I don't know you.
Cause maybe ndakubowa, maybe ndakushota, maybe wadamumu, maybe ndichinja, maybe wachinja, maybe hango, maybe, maybe. Cause atawure chaipo, 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 pandinombo tazanei. Hasi love, forgive me. Panda ipu gama ndichitawura nenimi. Ndichikumbira muskana kane kwa mure. Saramba chidai nchamu dzosera kwa mure. Cause handidi kutukwa, handirambe kutiurwa. Dino koshi sagudana na. But I'm asking myself, uri
kuwanda ashande. Tora dano ure kujinini ba. Kutukana kuchape.
Chinama, Hano Tower is a baby. Hano Finyama, Oskid, Trevor D, tell me something.